This is good. This is Melanation, baby. Jacks on the track. Kazima kwa tikaba. Aumbo tishuira zvakaipa. Takashanda nesba, takashanda nesba. Yanguva yekudya. Tatsukira zvanunira usarwadziwa.
Ndikushanda nesimba, power ndikufeel like kunge 50 hour. Rangu ndichigaya mani shower, ndege ndichiplana, ndichitori mubhawa. Saka ndina nguva yekudhakwa zvakadhakwa. Shop kune benzi yangu ikuda kupakwa. Chase kune bebe rangu rikuda kuhagwa. Saka vanovenga vachishuvira chinangwa. Mundinamatire ndite meeting nachiyangwa. Ndidi kuzokangwa nenhamo kunge gango. Pane vanotsamwa ndikaramba zvemasango. Ndikudawo mari yekusefa munostro. Chese nekublues ndichisasa kuita poso.
Aumbo tishuvira zvakaipa. Takashanda nesba, takashanda nesba. Yanguva yekudya. Tatsukira zvanunira usarwadziwa. Kana todya chezia, kana todya chezia. Takashara kare semapenjenia. Ana uzvibatira padenga satigia. Takaramba tichinja magia. Vare godo vaiga ichanoka injinia. Nana madumira, ndaona mazvimba. Dai mambo mira, tusazokudzimba. Kare agare, hari kare nasindinasi. Akura muna nunzi, anapasa kubira nasi. Kure kaba, ndakarera. Kana zvaita, usaganzi. That's why, they're friendly, they're friendly. So don't kaziva kuti kaba. Aumbo tishuvira zvakaipa. Takashanda nesba, takashanda nesba. Yanguva yekudya. Tatsukira zvanunira usarwadziwa. Kana todya chezia, kana todya chezia.